Inyaya inoratidza sokuti yakati nakei kana zvisainwa zvacho izvozvo tichizoonawo kuti zvinobudirira here, nokuti takahwa zvakawanda maererano nezvakasainwa nenyika dzakati, nenyika dzakati dzikati. Pakambouya president wechina kuzimbabwe, uko pakanzi pakasainwa mapepa akati akati okuti vanhu vagozouya vainvesta muzimbabwe, asi chakabuda mumapepa iwawo hapana. Saka tingangoti isu tiri kumbwa tiri kutsurwa apa. Tinofara hedu kuti vasaina izvozvo, asi taneta nokuhwa zvinhu zvakadero zvisina chimuko chatinozohwa mberi kunoenda kukuo, kuti ko zvasainwa zviya zvabudisa chinyi, nokuti handiko kutanga kusainwa zvasainwa kaizvi. Zvaingosainwa makorose, zvasainwa makorose, zvasainwa. Kutsvaka hakuna kuipa, asi kana uchingotsvaka pamwe uchidzoka uchingowana mapepa akasainwa asingazoiti chimuko mukati, tichitarisa zvimwe zvisainwa zvakamboitwa kare, hationi kuti topedzerei mari tichingofamba ini.
Zimbabwe ndeimwe yenyika nhanhatu dzataurwa nhasi neInternational Monetary Fund kuti upfumi hwenyika idzi huri kuratidza kuwedzera, asi zvikwereti zvenyika idzi zviri kunyanyisa kukwirawo. Mungatiudzei nenyaya iyi?
Zviri zvinotitambudza isu vanoziva nezveupfumi hwenyika kuti kuramba tongokwereta pamusoro pechikwereti nechikwereti zvisina chimuko chatinoona, handioni tichiburamba tichibuda muchikwereti. Chikwereti kuvanhu vangangova vasingazivi zvachinoreva, chinoreva kuti unenge wasungwa noutare nomunhu wawakwereta iyeye, nokuti uchabhadhara maindrest ayaya wozoudzwa zvezvokuita nemari iya. Nokuti tinoi tichingofungo isu kuti takwereta, asi tisingazivi zviri pasi pechikwereti. Mitemo yacho yokwereta iyoyo havangokweretesi vakasakuudza zvokuita nemari iyoyo. Asi chimwe chinotinyanyisa kuti tirambe tichingokwereta saizvozvo izvi inyaya yecorruption yanyanya kunyika dzakawanda dzokuAfrica zvinoenderana nokuZimbabwe izvi, kuti mari dzacho tinongodzihwa kuti dzakweretwa mari yakati, wongu takwereta mari. Asi ko yazoshandei chatavona chichisumuka kuti ichi chindo chazobva kumari iya yadii, mari iya yakweretwa? Tizoti zvekuramba tichikwereta ikokuku ndo rimwe dambudziko redu. Tinoda kuisa magavhumendi akakura. Nyika doko doko yeZimbabwe ina vanhu 14-15 million, inoita maminista namadeputy minista anenge achihora wose, vane staff yavo yose. Saka zvinoita kuti tirambe tichikwereta zveizvozvo. Hazvizi zvinhu zvokuti tingapembedza zvachose, kozoita iwo vatungamiriri vacho vanotungamirira nezvemari unongoshayiwo gaiwo kuti kwevo vanonzi ngavatungamirire nezvemari ava kuzvari malawyers. Malawyer akazomboziva sei kunyaya dzeekonomi dzenyika?
Chii chatinofanira kungwarira isu seZimbabwe?
Tinofanira kungwarira zviya zvatinoti mafine print zvakanyorwa noti mavara tidoko doko tuyoto, ndo simbi dzacho dzokuti sunga mbira dzako ndeidzodzo. Tinofanira kungwarira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuvoneswa tose kuti zvatapuwa chikwereti izvi, kana kuti iye wacho watinouya kuzoinvesta muZimbabwe uchabuda nemari isu tisaravo nemari. Ipapapo ndo patinenge patinoona sokuti ipapo takati dzimei, ipapo masedu hapo tinongoti isu wauya kuzoita business muZimbabwe watipa mari tobuchira mavoko. Asi hatiratsi kuona chibvumirano chacho pachinozoenda pasi apa midzi yacho yakamira sei. Midzi yacho inotanda ichiuya kwatiri here isu, kana kuti inotanda ichiinda kunavo varidzi vemari ivavo?